Ndakatangira kuZimbabwe musi weWednesday makuseni ailesi Harare around 6 makuseni. Then ndakapinda neMuzambia ndakamboita maproblems but ndakazoswerera ndikaenda nekuTanzania. Ndakapinda muTanzania ndaida kuenda nekuBurundi. Ndaida kuti Tanzania ndada tiBurundi because it's a shorter route. But maauthorities epabhodha vakatombonditema vakati kuti uende nekuBurundi hatichazivi kuti uri kuita nezvei. Saka vakatombo I was able to get a lot of people. Kupinda muRwanda mari mwezuro manheru.
Ko ipo pa muganhu wekupinda muRwanda makatambirwawo sei?
The people are nice and welcoming. And especially pavakaona kuti ndiri muZimbabwe, ma immigration authorities vachena, and they were so friendly. And mamwe macountries asiri kuparticipata mumigirimo vari kubhadhiswa mafisa. But ma countries ari kuparticipata muchan tournament, havasi kubhadhara fisa. So ndakabata ngonzina fisa free. Then after crossing, I started to blow my Venezuela. So I can hear that Venezuela, my soldier got battered and the road checkers are my soldier. They probably said to the ammunition in South City. But it was not the only thing that we come to the second tournament. And we actually shocked. But at the time of the time of now, I still line up, I still show my picture name, I show my picture name. The boss in charge of the transport.
Ko tichitarisa ivo vakomana vemawarriors makwanisa kuvaona here?
Ndinoswera navo zvangu. Morale is very high in the camp and vakomana vacho they are raring to go. Vakafara pavakandoona the screen and vakadecide kuti do this, even if we cannot do this for ourselves, we try to be